Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 29 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakaine matema vanoti mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo paine vanhu vavari kuti vari kuda kupidigura hurumende kuburikidza nekuratidzira.
Kune mapositions top 8 achange achielektiwa. Asi pane mamwe akaita semutauri wemusangano akaita saorganizer awo achange achiappointwa.
MDC yotaura nezvenyaya yezvigaro zvichadomwa vamwe nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Vamwe vakashaya munguva yegukura hundi vofukunurwa kumatebeleland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakaine matema vanoti mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo paine vanhu vavari kuti vari kuda kupidigura hurumende kuburikidza nekuratidzira. Vamatema vaudza vatori venhau muHarare kuti hurumende haisi kuzopeta maoko ichirega vanhu vachiratidzira vachiramba kuti kudhura kwezvinhu ndiko kuri kupa kuti munyika musagadzikane. Vati zviri kupa kuti zvinhu zviome inyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika kuburikidza nemashoko eMDC ekuti nyika itemerwe zvirango izvi. Asi nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzinoti zvakatemerwa vakuru venyika vanotonga nedemo.
Mobilize and capacitate civic organizations and individuals to stage purported effective demonstrations and disturbances to overthrow the ZANU-PF government. The government of Zimbabwe, through the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage, will ensure that law and order prevails in the country. My ministry has since directed the Commissioner General of Police to put adequate security measures in place to deal with anyone who engages in any form of violence and disturbances. The police will thwart any civil disobedience or violent machinations by individuals, political parties, and civic organizations under the guise of freedom of assembly and other hidden activities. Let me emphasize that no NGO can teach us about freedom of assembly or democracy. We, in fact, fought for the freedom of assembly and democracy that we all enjoy today. My ministry is also aware that there are plans to intensify violent demonstrations in the country after the forthcoming MDC Alliance Congress under the guise that there is economic collapse in Zimbabwe. Recent protests conducted in the country resulted in rampant criminal activities which will not be tolerated.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakaine matema vachitaura nevatori venhau vari muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvekuti masangano akazvimirira nemapata anopikisa vari kuronga kuda kupidigura hurumende hazvisi zvechokwadi nekuti mitemo yehurumende ndiyo iri kukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane.
Blessing kutaura uku kunongorakidza kuti hurumende yedu haina hanya nevana veZimbabwe. Nokuti tinoziva tose kuoma kwakaita upenyu munyika yeZimbabwe. Kubva pakaitwa monetary policy review paya pakaunzwa anonzi maRTGSI. Mari dzinotambira vana veZimbabwe mumabasa umu hapana chakachinja. Value yemari inotambira vana veZimbabwe iri kupera zuva nezuva neinflation iriko. Saka ichoko hadi kuti zvinhu zvikaramba zvakadaro pachawe nekuratidzira kuchaitwa nevashandi muZimbabwe. Izvi hazvinei nema NGOs kana kuti civil society kana kuti hazvinei ne opposition political party. Zvinhu zvinenge zvichitotungamirirwa nevashandi inhuna dzevashandi vemuZimbabwe vanenge vachitambura nekushaya simba kwemari dzavanotambira uye nekudzika kuri kuita upenyu munyika yeZimbabwe.
Asi vari kutika hurumende hainei nekuoma kwezvinhu vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakadaidzirwa neveMDC.
Aiwa, iyoyo ndo hatingangoti manyautsa mukanwa anoitwa nehurumende yeZANU-PF. Ibasa rehurumende kuchinja kwaita zvinhu, kuoma kwaita zvinhu, zvikuburikidza kwemapolicies kana kuti mitemo iri kuiswa nehurumende yeZimbabwe. Ndombokupa mienzaniso. Muna January mutungamiri wenyika waMnangagwa wakauya paterevhizheni vachiisa mitengo mutsva yemafuta. Tose tinoziva kuti mitengo yemafuta ikakwidzwa zvinhu zvese zvinokwirawo muzvitoro. Touya pakaitwa monetary policy apa takaudzwa tose kuti paunzwa anonzi maRTGSI yavanoti currency bond paper iro riratagara chiziva. Ende chakabuda ipapo ndechekuti pakanga pasina iya yainzi 1:1. Zvichireva izvo kuti upenyu hwevana veZimbabwe wakabva wangodzika uyewo neinflation iriko. Izvozvo zvose hazvinei nechekuita nematargeted sanctions avanotaura, hazvinei nechekuita nemapata anopikisa, hazvinei nechekuita necivil society. Ihurumende yagara ichitadza kutungamira. Ndombokupa muenzaniso, iwewe Blessing toti une motokari yako yaunowa ndiwewe unodriva motokari iyo, ndiwo nemakii emotokari. Tokupa makii emotokari, wopinda mukati memotokari toti chimutsa motokari Blessing. Wotaura kuti handichakwanisi kumutsa motokari, dai dzaisawira wangu ari paside apo afambise motokari. Zvorevaka kuti haugoni kudriva. Saka chokwadi chiripo ndechekuti hurumende yedu haichikwanisa kutungamira, haigone kutungamira. Basa iroro havari gone. Wangangoda zvavo kunyepera Britain, wangada kunyepera America, wangada kunyepera opposition civil society. Chokwadi chiripo ndechekuti mapolicies ezanupf ndovaurayanyi.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, vari parunare kuNorway. Zvichitevera kurudziro yehurumende yekuti vanhu vakaurayiwa munguva yegukura hundi vafukunurwe nekuvigwa patsva, vagari vemunharaunda yeSipepa kuCholocho mudunhu reMatabeleland North neZuro vakaona chiitiko chekutanga chekufukurwa kwevanhu vaviri vanonzi vakapfurwa nemauto e5th Brigade vakafa muna 1983. Mapfupa evaviri ava vaJustin Chuma nemudzimai wavo Muzvare Tembingwenya, avo vaive vakaroorana, anonzi akafukurwa pedyo nenjanji yechitima apo vakavigwa nevamwe vagari vanonzi vakamanikidzwa nemapurisa kuvafushira. Urongwa uhu hwaitungamirwa nesangano reUtula Trust pamwe chete necommission yezvekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission vachishanda nemhuri dzevafi. Mapfupa evaviri ava anonzi achazochengetedzwa zvakanaka mumazuva anotevera. Asi mutungamiri werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vakashungurudzwa negukura hundi rePost Independent Survival Trust vaFelix Magalela Mafasibanda vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti urongwa uhu hauna kunyatsojeka uye vatungamiri vehurumende vanofanira kubuda pachena vachikumbira ruregerero.
Zvinonetsa kunyatsopatsanura gumbo rehuku nehuku nenyaya yekuti zvinhu zviri kufambiswa neimwe nzira yatanga tisingafungi. Tisi taifunga kuti matunhu nemasabhuku nemadhishe vanotanga kumbogarwa navo pasi kwozotsvagwa hama dzevanhu vakafa nemavictims vawirirane nemethodhi yokufambisa. Asi yezvino izvi tiri kuona kuti hurumende iyi hamheno chairi kumanyira kana iri kumanyira kuti open for business, iri kungomanya ichiita zvinhu zvisiri pamutemo. Hama dzacho dzakanga dzatenda here kuti vanhu vavo vafukunurwe? Maforensic scientist akanga aripo here? Because isisi tiri kuziva kuti pane nzvimbo dzakawanda dzakavigwa vanhu, dai mapurisa aitungamira ivavo dai vachifamba vachirangidza vanhu kuti apa ndopatakafukira munhu, apa ndinhingi ndinhingi. Zvinezvi handizivi kuti zvichafamba zvakanaka. Chatinoona isiswe Post Independent Survivor Trust ndechokuti hakuna hurumende inozvisunga. Zvinhu izvi zvaifanira kuzoitwa nehurumende nyowani, kwete yemaperpetrators. Kusouth Africa kwakaitwa Truth and Reconciliation Commission, haina kuitwa naBotha, yakazoitwa neNew Dispensation. Saka tiri kuona kuti kubata vanhu meso dai kuri kutsvaga kuregerera kwakanaka. Vauya kune vanhu vakati tinokumbira ruregerero, totangira ipapo.
Asi iro danho irori rekufukura vakaurayiwa munguva yegukura hundi vachinzi vavigwe patsva uye kuti nyaya iyoyi yakutaurwa pachena, haisiwo here imwe nzira yekuti hurumende iri kutambira kuti zvakakanganisika?
Havasati vauya vajonga. Munhu anokumbira ruregerero anopota nasahwira kana kuti nemumwe woti ndakakanganisa. Uku kufushira yatinoti evidence, nokuti hurumende pachayo maperpetrators aiva macommanders. Tinavo maministers aiva maministers nguva yaMugabe. Saka tichine vanhu vakabatsire kuti nyaya iyi iitwe. Zvino maperpetrators haakakwanise kuita izvozvo. Tinoda inonzi transitional justice, anenge ane mhosva oenda kune mhuri yanhingi okumbirira regerero kana zvichienda kukoti inonzi justice. Zvino apa hapana justice apa.
Avo vanga vari mukuru mutungamiri wesangano rePost Independent Survivor Trust vaFelix Magalila Mafa Sibanda vachitaura vari parunare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakwanisa kudomwa nematunhu ose ebato ravo ari gumi nematatu kuti vatungamire bato iri kwemamwe makore mashanu zvichitevera kudomwa kwavakaitwa zvakare nedunhu reSouth Africa mukupera kwesvondo. Bato reMDC riri kutarisira kuita musangano waro mukuru weCongress musi wa24 kusvika musi wa26 mwedzi unouya kuGweru, apo pachasarudzwa vanhu vachatora zvigaro zvakasiyana-siyana. Asi kudomwa kwavachamisa nematunhu ose kwavekureva kuti chigaro chemutungamiri webato iri hachizi kuzokwikwidzwa paCongress iyi. Zvichakadaro, vamwe vateveri vebato iri vari kunyunyuta neurongwa hwekuti vamwe vachatora zvigaro mubato iri vachaita zvekudomwa nemutungamiri webato kwete kusarudzwa kuCongress. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti urongwa hwekuti vamwe vachabata zvigaro mubato iri tinodzokora zvakare. Asi mutauri weMDC vaJacob Mafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti urongwa hwekuti vamwe vachabata zvigaro mubato iri vachaita zvekudomwa nemutungamiri webato iri huri pamutemo.
Chekutanga tinoti makorokoto kuna Advocate Nelson Chamisa, vasarudzwa nemaprovinsi ese kuti vange vachitiva vaMorgan Tsvangirai anova iye anga ari mutungamiri wedu wekutanga, mutungamiri wedu wechipiri anobva ava iye Advocate Nelson Chamisa. Sazvinoreva ndezvekuti maprovhinsi edu aona zvakafanira kuti varambe vachitungamira vapedzise basa rakasiyiwa navamugeni Tsvangirai. Ibasa guru, tinoti makorokoto makorokoto, Mwari hapi musengwa wausingagoni kutora. Tatarisira kuti vachamisa vachitipinza muZimbabwe itsva saJoshua.
Tiri kuonawo paine vamwe vari kuchema-chema neurongwa hwatinonzwa kuti huchaitwa kubato renyu hwekudoma vanhu muzvigaro vachidomwa nemutungamiri webato. icho kwa dere kana kuti tsanangura zvakamira sei?
Aiwa, zvakamira zvakadai. Kune ma positions top 8 achange achielectiwa kubva ku vice president, chairperson, vice chair, secretary general na treasurer general. Awo achange achisarudzwa. Asi pane mamwe akaita semutauriri wemusangano, akaita saorganizer, awo achange achiappointwa. Mamwe zvikunja izvi ndezvekuti munhu unogona here basa, hazvizi zvekuti unoshambadzwa, zvinhu zvekuti tofarwa kutonyatsotsvaga kuti wotoita mutauriri ndiani, ende zvinoburikidza nekugona. Saka nyaya dzekuappointwa idzi dzinogona kutobetsera musangano.
Asi bumbiro rebato renyu rinoti panyaya iyoyi?
Muna 2014 bumbiro rakagadziriswa kuti vatsvangirai vakange vachifanirwa kunge vachisarudza kubva kuna secretary general zvichidzira. Isusu seleadership itsva takazviona zvakafanira kuti aiwa, chero zvayo constitution iri kutipa masimba iyoyo, vachamisa vakati aiwa, regai ndiisa mashandise masimba iwayo. Vakakumbira kunational council kuti national council ipe muono wekuti secretary general na treasurer general vange vachisarudzwa neelection, chero zvazvo zvainzi vanofanirwa kuappointwa na president. Saka national council mukurikidza noungwaru hwayo yakati aiwa, ndizvozvo toti secretary general na treasurer general na vice chair na chairperson nema vice president vatange vachipinda musarudzo. Zvinova izvo zvawedzera demokrasi yedu kubva pana ya 2014.
Awo wangu wari mtawari we MDC vaJacob Mafume vachitaura bari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Vamwe vagari vekumasvingo vari kuchema-chema zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvekudya zvapa kuti vanonge svosve nemuromo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vemudhorobha remasvingo vaudza Studio 7 kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichitsvamuramba mhuru, izvo zviri kuita kuti vadye kamwe chete kana kaviri pazuva. Pakupera kwesondo, mitengo yezvinhu zvizhinji zvakaita seupfu, nyama, mafuta ekubikisa pamwe nemupunga yakakwidza nezvikamu zvinoda kusvika zvikamu zvisere kubva muzana. Amai Emilia Muchabiwa vanoti ivo nemhuri yavo vakatodzikisa uwandu hwechikafu chavanodya.
Zvinhu zviri kutotiremera, tingambodi kukunyeperai, because zvafanana kana nyama yachona yakwira. Chingwa chakwira, tichatombokwanisa kana kudya breakfast, tautongozodya kana masikati, takubatanidza breakfast nemanheru. Zvakatotiomera, zvinhu zvakaoma veduwe.
Vashandi vazhinji vari kuchema-chema kuti apo mitengo yezvinhu iri kukwira mazuva ose, mari yavanotambira pamwedzi haisi kuwedzerwa. Vazhinji vanoti mitengo yezvinhu iri kukwira apo vabereki vakatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya, izvo zvichawedzera matambudziko avo. Vadzivanai Chikwanda vekwamucheke vanoti hurumende inofanira kuona kuti yagadzisa nyaya yezveupfumi hwenyika kuti vanhu vasararame nehwaku mukwaku.
Mapurisi ezvinhu akuramba achingokwira ende gavhumendi yachona hapana zvairi kuita, zvokuti tochema de vanga vavamiramirawo bosi ngata zvaiko zvino makuseni kana tatakwanisa kutodya makuseni takutoita inonzi 011 kutadza kuti makuseni haudyi, wodya masondozodya futi manheru, plus tatifane zvikoro zvedawo vhugwa izvi magrosari ariko haasi kutengeka. Nyama yachona kuti uitenge pambashapo chaipo taimboidya kana mibvi kana ka 3-4 pavhiki, asi iko zvino ukaridya kana ka 1 unenge watomiramira. Saka tiri kuchema kuti dei hurumende yanga yaona zvokuita yapindira itikondirora mapurisi zvikwanise kutengeka mumashopu.
Chisaga chimwe chete chemakeji gumi cheupfu chaiita madhora masere svondo rapera chava kuita madhora makumi mashanu, apo keji imwe chete yenyama yaiita madhora mapfumbamwe yava kuita madhora makumi manomwe. Makeji maviri emupunga aiita madhora mashanu ava kuita madhora mapfumbamwe. Chingwa chakawedzera kusvika pamadhora matatu nemakumi mashanu semari yaingotengeswa chingwa ichi nekambani yeBakers Inn svondo rapfuura. Mutengo wedoro wakawedzerawo svondo rapera. Vezvitoro mumasvingo vataura neStudio 7 varamba kudongwa mazita avo vanoti mitengo yezvinhu iri kukwidzwa nekuti vari kuhodha zvinhu nemari yekunze yekuAmerica vozotengesa nemari yemunyika yemaRTGS, nekudaro vanoisa mitengo inoenderana nemari yavari kuhodhesa. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasvelan Javangwe vakaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti mari yekunze haisi kuwanikwa mumabhanga, vamwe vari kutenga pamukoto ichidhura. asi vamwe vakaita sava Nixon kwirai vanoti hurumende inofanira kubvisa mari yemunyika yemaRTGS nebhondi vanhu voshandisa mari yekuamerica isingaperi simba
zvinhu zviri kuoma zvikuru nokuti izvezvi mukatarisa kuti ndikwanise kunotenga upfu chaihwo chaihwo hasi kukwanisika saka sesu vanhu tava kutorarama ne 1 million per day ende randi tikwanise futi kuenda kusouth africa randi racho rakwira reti zvisingambobviri saka taitoti idei hurumende yabvisa kana ichikwanisa ngaibvise bond noti tive tinoshandisa kana kuti randi kana kungoti maus zvingava zvingatoita kuti tikwanise kurarama nekuti aupenyu hwatiomera
gurukota rinoona nezvekubudisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakamboudza Studio 7 kuti hurumende iri kushupikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu vachitaura sondo rapfuura kuzimbabwe international trade fair kubulawayo mumwe wevateedzeri vemutungamiriri wenyika vaconstantine chiwenga vakashoropodza sitoro vachivapomera mhosva yekwidza mitengo yezvinhu vachiti vanhu ava vari kuda kupirigura hurumende asi vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vamasimba gonesi vanoti zvitoro hazvina mhosva sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika nekuisa mitemo yakanaka inokwezva mabhizimusi ekunze munyika ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mazana manomwe nevana vabatwa nechirwere chegwirikwiti muAmerica gore rino, uwandu hwakawandisa zvichidzokera kumakore ekusvika kuma1994. Sangano rinoona nezvezvirwere muAmerica reCenters for Disease Control and Prevention kana kuti CDC rinoti vhiki rapera chete vanhu makumi manomwe nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Hapana hapo ati afa nechirwere ichi asi vanhu makumi matanhatu nevatanhatu vanonzi vakaendeswa kuchipatara. CDC iri kukurudzira vanhu kuti vabaiwe majekiseni anodzivirira chirwere ichi kunze kwevaya vakambobatwa nechirwere ichi vachiri vadiki. Vanhu vanosvika makumi matatu nemasere vafa muMozambique kusvika pari zvino mushure mekunge nyika iyi yarohwa zvakare nerimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Kenneth mushure mekurohwa mavhiki apfuura nerimwewo rainzi Cyclone Idai. Vanhu vanosvika zviuru mazana maviri vakatarisana nedambudziko remafashamu emvura kuPemba. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vagari vemuHarare kuti vanofanira kugara vakafashaidza mvura vasati vaishandisa mudzimba sezvo mvura iri kuwanikwa muguta iri ichikwanisa kuvhiringidza utano hwavo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemakanzuru ayo vanoti vari kudzosera shure basa ravo rokudzivirira kupararira kwezvirwere zvinotapuriranwa. Dr. Manangazira vanoti kanzuru yeHarare iri kusiya vanhu vachivakira munzvimbo dzisina mvura kana zvimbuzi zvinova zvinhu zviri kuita kuti zvipatare zvigare zvakazara nevanhu vane zvirwere zvemanyoka.
Dzimwe nharaunda dziri kuona dziri kungonyuka dzimba pasina kana mabhini zvimbuzi iyo mvura saka kungobika urwere kuri kuitika mumaguta kana kuri kumusha vanhu vanoenda kumatsime asi vanhu vakaenda kumatsime mumadhorobha ndosaka zvipatara zvedu zviri kugara zvakazara nevanhu vanenge vachirwara hazvina utano uye pamutemo chaiwo hazvibvumirwi saka kutyora mutemo uye kuisa upenyu neutano hwemaZimbabweans pasina kunaka saka isusu tinozvishora izvozvo sebazi reutano.
Dr. Manangazira vanoti bazi reutano rinogara richikurudzira makanzuru ose zvavo kuti atevedzere mitemo uye kuti akwanise kupa vanhu mvura yakachena nekuchenesa nharaunda dzavanogara. Vanoti kunze kwezvirwere zvekorera netyphoid kune zvimwe zvirwere zvakawanda zvinokonzerwa nemvura ine tsvina.
haisi kolera chete inokonzerwa nekushaikwa kwemvura. Zvirwere zvakatowanda, including skin diseases, including pneumonia, because pane tsvina pachabarwa zvirwere zvakawanda kunyanya kuvana. Asi munhu wese zvake akadya tsvina akanwa mvura ine tsvina achatorwara.
Mumwe mugari wemumaobaro, amai Joyce Matanire, vanoti nyaya yemvura ratove dambudziko guru chairo, zvokuti zvaive zviri nani kuti hurumende ipe munhu wese nhomba yokudzivirira korera netyphoid.
Nyaya dzemvura dzanetsa haisi Harare chete, saka nenyaya yezvirwere zvemvura izvika zvakaita sana typhoid, korera, ndaifunga kuti government ka dai yangokwanisa kutsvaga maresources ekuti munhu wese angovaccinatwa.
Asi Dr. Manangazira vanoti izvi hazvigoni kuitika sezvo vakangopiwa mukana mumwe chete wekupa nhomba yekorera, nokudaro hapasisina mumwe mukana uchavepo zvakare kunze kwevanhu vari kuchipinge nechimanimani, avo vakavhiringwa netsaona yedutu mpengo recyclone Idai.
Takangopiwa mukana mumwe chete wekupa nhomba yekorera. Chifungidziro chiri chekuti vanhu vanga vaine mukana wakati kurei wekuwana chirwere chekorera vakadzivirirwa. Chinoita nguva ingaite makore matatu kana mashanu tisina chirwere chekorera. Toshandisa mukana iwoyo kugadzirisa zvakonzera korera zvacho, nekuti korera haingouyi, inotouya tichiziva tichida. Pari kushayikwa mvura seizvozvizvi, pari kushayikwa kutakurwa kwemabhini, zvinhu zvatinogona kuita.
Meya weHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yavo iri kushaya mishonga yese inodiwa yekuchenesa mvura, nokudaro misha yakawanda yemuHarare ichagara iine dambudziko rokushaya mvura. VaGomba vanoti dhamu rinobva mvura inonwiwa muHarare rinoda kucheneswa nemishonga yakawanda, nokuti marara anorasirwa mune vanhu pamwe netsvina inobva kumaindastri yakatindivadza mvura iyi zvakanyanyisa. VaGomba vanoti kanzuru yavo haisi kuwana mari yakakwana yekunze yekuti ikwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura, sezvo makambani anotengesa mishonga iyi achida mari yekunze. Kanzuru inoti inoda mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica semari yekutenga mishonga mwedzi wega wega. Kudzamara dambudziko remvura ragadziriswa muguta reHarare, vanhu vakawanda vakaita saamai Matanire nevamwe vakagara pamusoro pebhambu rezveutano iro rinogona kuputika chero nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekufukunurwa kwevamwe vanhu vakafa munguva yegupu rahundi, uye zviri kuitwa kuedza kugadzirisa dambudziko iri. Kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavati vanhu vakasununguka kutaura nezvenyaya iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu kanawo kutitumira mashoko, tumirai ku Studio 7 muchishandisa WhatsApp number zedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai edu anoti 909 AM, 4930 6040, ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai edu anoti 909 AM, 4930 7270, ne 9885 shortwave. Tinodzokorora zvakare masaisai edu nhau dzemangwanani 909 AM, 4930 7270, ne 9885 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKain Matema vanoti mapurisa ave kugara akazvipakatira sezvo aine umbowo hwekuti pane vanhu varoda kupidigura hurumende. MDC yotaura nenyaya yezvigaro zvichadomwa vamwe vanhu nemutungamiri webato iri. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi eCholocho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho.
$253 for uthatha i-passport eningi kakhulu. Ama-business ethu vele ala profit eningi, imali yakhona vele asilayo, ayikwani.
Uhulumende useqalisile njalo ukupha abantu ama-passport ngemva kokuba eke wama ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Incwadi kwezempilakahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kosiphepha eCholocho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Iningi labakade bekhona kulesi isehlakalo bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe bazexolisa ngesiga lesi njalo bahlawule ngocuku abalwenzayo. Kubika intathelizi indaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimeleyo ekumsebenzi wokulondoloza ilungelo likaZulu e-Ukuthula Trust bamanyene lezakhamizi zeCholocho emsebenzini wokugebha amathambo kamuyi umnumzana Justin Chuma lomkakhe unkosikazi Thembi Ngwenya Chuma ababulawa ngomnyaka ka-1983 libutho le-VIO ele-50 Brigade kosiphepha kugwayi level 9 abagqitshelwa izakhamizi ngemva kwelanga elilodwa bebulewe. Uchuma owayesebenza kunkampani e-National Foods ubikwa wadutshulwa wahle wafela khonapho kuthi unkosikazi wakhe waqunywa umphimbo ngemva kokuhlaba umkhosi ebona umkakhe esedutshulwe wafa. Umnumzana Amos Ndlovu wenkwalini eCholocho, omunye walabo ababanjwa ngamandla ukugqibela uChuma noMangwenya, wamukele ngenjabulo inyathelo lokungcwaba kutsha ababili laba.
Lo mbono ohlelo lolu luyangithabisa, luyangithokozisa ukuba namhlanje izihlobo zethu ezidlela egangeni nxa zibuyela emakhaya zizibisela ngale ndlela. Nxa kungaba yinto engahamba ngale ndlela, ingahlalisa izinhliziyo zabantu phansi. Isihlobo lesifikezile egangeni, ngiyacelisa nxa kuyukuthi into le ingahamba ngendlela yonale iphumelele ngale ndlela, kube khona abanye esingakwaziyo ukuthi bangaphi kwezindawo. Kodwa ohlelo hhayi faka ingqondo encinyane yokuthi mhlawumbe izinhliziyo zizadlala phansi.
Umnumzana Albert Mathe uchasisa ukubulawa kukaChuma lekhosikazi lakhe.
Yaba bazongcwatshwakalime no-Eric Ndebele nomntanakhe u-Eric sibathathu ngokwayenzakalayo. Sathi sizobabeka omunye wayesikwe ngenqango la umphimbo, lo omunye kwakujayinisa ngokuphika ngoyindoda ubike waqunywa umphimbo yethu ukuba phakamisa-ke sesiyafaka egodini amapholisa besimele vishitu wana. Ezani masinya, uwe mapendu kama elani vya Afrika vilipu na saweza masinya. Saka ulasi, la sasisi wa Afrika. Vile redio, redio wanya, wana wama kuma volisimu, pakati wana pae.
Umnumzana ino kungwenya, oe matopo epaja, umni wabo kama ngwenya, uti okumzisa ubushungu kakhulu, ikuthi utate wabo, wabulawa ezithwele.
Wabulawa ezithwele. Ngakhe wonke umuntu kuthiwa waqala ukubulawa ngakhe ngakhe wakhala usize kakhulu ngasihambula nemali kuzo testing basebeya mdula ke naye ngoba yimfa.
Uqhubeke ethi ufisa ukuba umbulali avele kuyiwe emthethwandaba uthoniswe onguye owadala icala.
Hayi mina ngiyakhala kakhulu ngesifiso sami. Ngiyafisa ukuthi bona bona labo abenzi ububi kathi why bengavezwa egcekeni sikhulumi ngihlala ekhodi ngilalele bekhuluma ukuthi kwakuvela injongo yabo kwakuyini usho ukuthi ungabulala umuntu wesifazane akuphathanga lutho indoda yakhe wayicelile emsebenzini wayisebenza kwe-National Food phiwa nencwadi ukuthi nansi incwadi ungathola i-roadblock ubanikeza zange babe nendaba nalokho babathatha umbhobho nje bha wabaye kuphela kwakhe.
Amathambo emuli yakwechuma athethwe asiwa kungcitshi zamathambo ukuyahlolisisa kahle ukuthi ngempela kulobuhlobo lalabo abacela ukuba agejwe bazathi sebengcwatshwa kutsha ngemva kophenyo. Ngimela iStudio 7 ngiseCholocho ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende seqalisile njalo uhlelo lokupha abantu ama-passports ngemva kokuba eke wamisa lolu hlelo ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Abantu abaningi ababhalisayo bedinga ama-passports nyakenye balokhu bengakwatholila namuhla. Uhulumende uphinde walandula namhla imbiko ethi intengo yama-passports isikhwelile. Kubika intathela izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ke wamisa umsebenzi wokupha uzulu ama-passport ngeviki ephelileyo okwenza abaningi bacabange ukuba engagcina esekhweza intengo yalezi ncwadi. Iningi labantu liveze ukudana ngokuphuza ukuphuma kwalezi ncwadi besithi sokubabisela emuva emsebenzini yabo. Omunye wabo ngosakhulayo uNyasha Maphosa uphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ethengisa uthi lokhu sokumbisela emuva emsebenzini wakhe.
Hayi mina sengikhathele mina ngiyathengisa into zami ngiyithathe eSouth Africa kathesi passport expire senzethe inyakhona ukuthi iphuma ayiphumi. Sayisandisa ngwazi isikolo siyavulwa khathesa ngosukona ngiyakuhambisa njani business elivele sengikhathele mina.
Lokhu kusekele ngomunye njalo osakhulayo uFaith Ncube yena othi kunzima ukuthola imali engamakhulu edlula amabili lengxenye yamadola 253 yokuba athathe ipassport yeviki esithi lokhu emele ipassport ye-$53 kusukela nyakini ngoNtulikazi.
$253 for ukuthatha i-passport iningi kakhulu. Ama-business ethu vele ala profit eningi. Imali yakhona vele asilayo ayikwani.
Kodwa umqondisi we-ofisi yokubhalisa ingwalo eziqakathekileyo eka-Registrar General uMnumzana Clement Masango uthi imitshina yokulungisa yama-passport ilungiswe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo.
It was restored on Friday, which was Friday.
Imitshina yethu yalungisiswa ngolwesihlanu kodwa umphathi ntambo uzethula umbiko namuhla ngakho ke angisoze ngiqhubekele phambili.
So I wouldn't want to talk ahead of.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathi ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kane Mathema uthi uhulumende akasoze akhweze indleko yokuthola i-passport njalo uzakwenza kube lula ukuyithola. I-passport yentengo ephansi ibiza amadola angama-$53 ukuthi le tholakala ngemva kwamalanga amathathu usiya kuviki biza amadola ngamakhulu amabili lamachuma amabili lantathu $253 ukuthi ephuma langa linye ibiza amakhulu amathathu lasiya galombili $318. Inani labantu ababhalisa bemele ukuthola ipassport selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili kutsho uMasango. Ngimele 27 seHarare ngingu-Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa usekhethwe izigaba zaleli bandla zonke ezilitshumi lantathu ukuthi aqhubeke elikhokhela kulandela ukhetho lwenziwe isigaba seSouth Africa ngempela sonto. Unobhalajikelele weMDC uMnumzana Douglas Monzora ngomunye owayekhangelelwe ukukhethwa laye ukuze ancintisane loChamisa kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eGweru lapho kuzaqhutshelwa khona iCongress yeMDC. Kodwa uMonzora kasakhethwa ngangitsho la isigaba esisodwa. Ukukhethwa kukaChamisa kutsho ukuthi sokuzamele akhethe umqoqi wenhlelo zebandla organizing secretary lesikhulumeli isebandla. Lokhu sokuludaba olusolwa ngabanye abathe kuzabangela ukuthi uChamisa abe ngutando kayiphikiswa. Omunye wabo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu okhulume lo Chris Gande weStudio 7.
I-ZANU-PF sizayikhumbula njengephathi eyayikhangelela kakhulu ababeyisebenzela and not ababesimi ukuthi basetshenzele yiyo i-ZANU-PF. Umgabe wahlala esihlalweni wapractica lokhu ababiza nesingu bethi i-politics of patronage ukuthi abantu bayamkhonza ukwenzela ukuthi abanikele izinto. I-MDC kancane kancane ilokhu ishiya khonapho. Ngakunikile example mhlawumbe singayinanzeleli ukuthi for example ngesikhathi ubithi esuka ku-Tsvangirai, u-Tsvangirai wathinta isikhundla sikasecretary general wasithathela insiba zonke. Ma ukhangela ihistory yikho kwenza umdala ukutekele exactly ma umgabe khanisa ukuba utekele khanisa ukuba ngumsindo. Umgabe wangenayale i-politics. So i-politics yezanu yayiyi-politics njalo iseseyi-politics yabantu bezanu not yesizwe sezimbabwe. If i-MDC nayo isisiya kuleyo ndlela ukuthi isibhekela abantu abaphakathi hhayi ukuthi ibhekela abantu bezimbabwe, siyakhala abantu basemazweni manje basisa ukuthi nababerekhaya. But if leyo party okunganiswa yiyo ezokuthatha ikusasa ezimbabwe alisho ukuveza amabali engwende esiyo esinkinga layo kuze kube namhlanje.
Ye kodwa bakhona abathi bona inyathelo leli liyaqinisa ibandla ngoba umongameli uyabe ezakhetha abantu abona bengabambisana indima enkulu kulalabo ababekhethwe ngabanye abantu.
But ukhetho lweZimbabwe ngithi yibi example ye democracy. So makule party ke ebuya isebenza opposa nalokho okwenziwa nationally. What more sebekunational bazovumela yini ukuthi abantu babe babazikhethelayo izinto abazifunayo? O-president mfowethu uma bekhetha ama-positions afanana nabo-chief justice and things like that, that is bayenza bebulala bagcina bebulele khonoko ngoba nabo abantu abakhethwa ngu-president babe bengabantu bakhe ufuna ukubusa through bona. So ukwehlukanisa kwamandla kona kubayeleli bani aziphumela lwa ngesindebeleni i-separation of power akusabi khona ngoba lwa umuntu usetshenza efuna ukuwonga umsebenzi awuphiwe ngu-president.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela ukugejwa kwamathambo abantu ababulawa ngumbhuqazo wekukurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Lanxa esolwa ngabantu abanengi, umongameli wakwele Afghanistan sesungule umhlangano wamalanga amane okukhumisana umlotha labangavumelani lombuso wakhe, abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ezamalungelo oluntu, ezabesifazane kanye lezezipepheli. Izulu lesikhukhula elecyclone Kenneth selise Mozambique ngemva kwamaviki ambalwa lelo lizwe lihlaselwe ngelinye njalo izulu lesiphepho ucyclone Idai. Iziphathamandla ze-United Nations lokhe zilokwesabela ukuthi ucyclone Kenneth angadala umonakalo owedlula okacyclone Idai. Ingcwethi kwezempilakahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abagcoba amafutha okuhluba ijwabu baveza izizathu ezehlukeneyo, kodwa injongo yabaningi yokuthi babe bahle. Amafutha agcotshwayo laba avikwa edala ingozi enkulu kibo, ikakhulu imikhuhlane yejwabu engagcina isiba yimvukuzane. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchaza ukuqakatheka kwejwabu elingahlutshwanga emzimbeni.
Skin bleaching yokugcoba amafutha ahluba ijwabu lakho, lokhu kuyingozi. Ngitsho ngoba ijwabu lethu lilemsebenzi eqakathekileyo emningi. Okokuqala, liqakathekile ngoba lenza ukuthi izinembuzane kumbe ngithi amabhakteriya angangeni lula emzimbeni yethu. Njalo ilanga, imisebenzi ilanga ingasihlabi kakhulu okusilimazayo okudala abakuthi yi-skin cancer. Ukuba mnyama kwethu khonokwana kuyimelanini yona leyo eyabe ikhona ejwabeni lethu. Nxa ingekho iyenza ukuthi umuntu kube lula ukuthi abanjwe yi-skin cancer.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Chuma ethi ikhona eminye imithi ongayibhalelwa kudokotela ehluba ijwabu, kodwa kumele abantu bayisebenzise belandela iziqondiso zikadokotela.
Yabe ijwabu lethu liyasinceda ukuthi singagodoli, kodwa singagcoba amafutha asubula isikhumba sethu saphezulu, ziyafa lezi ezinwele, kube lula ukuthi sibanje umqando, sigcine sesingenwa yimikhuhlane yabonyumoniya kumbe ukukhwehlela. Akhona ama-prescription abhalwa ngabodokotela alawo ama-bleach anjengabo Betasol, anjengabo Calamine lotion. Alungile nxa kuyukuthi aprescribelwa ukuthi elaphe imikhuhlane yesikhumba esiyabe silayo. Kodwa nxa singawagcoba okwedlulisekileyo, yikho lapho esisuka bese silimaza ijwabu lethu.
Unkosazana Caroline Nxumalo ongomunye wabesifazana abagcobayo amafutha ahluba ijwabu uthi sekunzima ukuba awayekele.
Mina ngaqalisa ukugcobisa ngemva abangani bami sebengixwayisile ukuthi i-epiderm angaqeda ama-black spots engangilawo efesini. Dem ngathi sengiyithengile ngayigcobisa efesini kuphela. Okwakuqala ama-black spots lawa nayaphela, sibili ifesi yami yaba smooth yaba butshelezi. Ngase ngiqhubeka ngiyigcoba, ngase ngicabanga ngathi sengibomvu, ngase ngibomvu ifesi kuphela, ngapha ngaphansi ngimnyama. Ngakho ngase ngicabanga ukuthi ngiyigcobe umzimba wonke ngemva kokugcoba umzimba wonke konke ngaba bomvu indawo yonke ngaba muthi kwasekusekuyalo ukuthi ngiyekele ukuyigcoba ngakho ngaqhubeka lokho engiyigcoba lanamuhla.
Umnumzana Kelvin Svanda othengisa amafutha okuhluba ijwabu uthi ibhizimusi ihamba kuhle ngoba oqala ukugcoba amafutha la kaphindi awekele futhi.
Thina nje abathengisi la mafutha okugcobisa ayenza abantu besifazana bebe bomvu siwathenga ngobuningi bawo sibili eMozambique laseSouth Africa. La mafutha asenzela kahle sibili kubhizimusi lethu lethela inkalakatha zezimali njengoba abantu abangomama bengavele baqale ukwagcoba la mafutha akusayenzi ukuthi ebekele ukwagcoba njengoba kuza phinde kubahlasele ngendlela engayisiyo.
Unkosikazi Silibaziso Moyo ongomunye wabagcobayo uchaza uhlupho ahlangana lalo ngemva kokuba sezihlube ijwabu.
Mina ngangigcoba amafutha la ahluba ijwabu kuthi ngifuna ukuba muhle ngangiwagcoba umzimba wonke kodwa ngahlangana lohlupho olukhulu lapho ngize ngizithwale ngoba ngabeletha nge-operation uba behluleka ukungithunga bethi ijwabu lami selilula kakhulu ngaze ngahanjiswa eHarare. Lapho kobulawayo akula udokotela oweskin yikuthi ngize ngihambe eHarare lapho yikho engathola khona usizo ngoba bangithunga kodwa lanamhla i-operation yakhona ihlala ebuhlungu. Mina sengayekela amafutha lawo loba ijwabu lami selingaselihle.
Amafutha okugcoba ahluba ijwabu ayingozi kakhulu nxa abantu bengawasebenzisa bengazange bawabhalelwe ngudokotela. Balakho ukuba bahlaselwe kalula imvukuzane yejwabu kumbe bangene ngomqando okungadalela imikhuhlane enjengesihlabo lokukhwehlela okungapheliyo. Iningi labantu alisebenzisa amafutha la ngabesifazane ngoba belenjongo yokuba bahle kodwa bayacetshiswa ukuba amafutha la ayingozi kujwabu labo ngakho kabayekele ukuwagcoba bazigqaje ngalokho abayikho khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abanye bababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokubekwa kakutsha kwamathambo ezihlobo zabo. Bathi kumele uhulumende axolise kuqala njalo ukubotshwe labo ababebulala abantu lalabo ababathumayo. Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yeFacebook namhla sixoxela abalaleli abanengi kanye lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Umnumzana Maxim Kandla yena owabulawelwa uyise lewele lakhe. Umkandla nguye osungula lingxoxo.
Inkinga ngalo kodwa uhluphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu siluzwisisi kunjenje mina am a victim as well. Lapho kwabulawa khona ubaba lo twin brother wami. So-ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former Zipra Caterers babulawa lo bomalume. Konokho-ke kuyahlupha indlela eyiyo ebekwe ngayo. Asikuboni thina ukuthi kuhamba njani. Besisathi ngenxa yebasahamba besizwa ukuthi kuhamba kukhulunywani bathatha nje inkulumo. Sesizothwa khona sokugejwa ngali, sokugejwa abantu, sokugejwa abantu laphana laphana ngohlelo lukagugurawundi. Akulunganga lokhu. Abantu kabatshelwe njalo sibe kwazi ukuthi khona nxa kuyiwe endaweni ezinyikazwana lezo. Induna, usabhuku, nezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo. Kube nethelevishini lama-reporters bebe khona. Kuthathwe ke khona lapho-ke imifanekiso yonaleku izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo. Kusuke lapho kuyo kwezinye indawo lazo ezithiyene. Hhayi lokhu ukuthi khona kuzalandwa uthiwa khona lwana i-victim liyana ephilayo yelandwa sokuyakhulunywa lokhu kwenziwe lokho nalokhu sokuphelile.
Hayi siyabonga baba uMkandla aqhubeka ubambile khonapho. Ngithathe umlaleli wethu wokuqala uNyathi. Kunjani Mdluli?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi siyaphila, uyizwile indaba sungenile kuhlelo.
Yazi ukuthi into eyenzayo laba bantu ikudlala ngabantu. Okokuqala nje bafanele baphela abantu ukuthi laba bantu bababulalelani ungaphonguqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathuni amadala izinhliziyo zabantu zingakaxoli fanele ukuthi bahlale phansi nabantu babuye baxolise batsho ukuthi bababulalelani abantu bakithi into esifuna ukuyazi okokuqala bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke labo bantu bafanele bathonisiswe bonke abayenza lezi zinto ngoba basaphila abaningi bakhona okwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola namhlanje badividile izwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi so asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayegqupha amathuna abantu bangcwatheka futhi lokho yena ibuzisa abantu ubuhlungu kakhulu sayibona yonke into eyenzakalayo esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu baxolise bona omnankagwa laboshiri laba izikhinzi zezami zonke lezi ezazibulala abantu
ngamanye amazwi mdluli uthi wena indaba enkulu lapha ikuxolisa lokubotshwa kwalaba babehamba phambili kumbhuqazo we-Gugraund
kunjalo baba kufanele ukuthi baxolise lokuthi babotshwe laba bantu ngoba into abayenzayo ibuhlungu kwethu ngoba namanje abantu abaningi babaleka basegangeni bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya labantwana abagcwele ibhanga lonke abanganazincwadi abangakwaziyo lokuthi abazali babo babanjani ngoba into eyenzakala yayibuhlungu abona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu nge-Benetley LK kuthe uzithwele umntwana e-Brisbane ukulawa abantu abadala ba-over 70 kuthiwa ngama-Brisbane ngabantwana abancane ababe-reja amantombazane aye labo-10-15 years kwakungama-Brisbane yini
hayi siyabonga ngokungena kuhlelo Nyathi
ngiyabonga nami ngibane ngikhuluma naye
okhuluma lo ntungamile
okay siyabonga Nkomo
ngithatha omunye njalo umlaleli uNkosinathi Ndlovu kunjani Ndlovu
ngiyaphila mfowethu njani
hayi isiyaphila usixhuma ungaphi kwendawo
Sejohn Big lapho
aha uyizwile indaba
ya ngizwile indaba eyi yona engathi ayihambi kahle
ngani
ya ayivele angifana nako kube njalo yena lo nguye owenza njalo nguye lo manje ongu-president manje uthumela leyo commission eyiye egebhu amathambo uzoqedani kutho ukuthi sinabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangoba abanye vela kwazakala ukuthi bangcwata ubi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 esixoxela bokuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uhlelo esilethulela lona enkundleni ye-Facebook. Yinzisa kuphela yengoma ke leyo ingoma ye house isiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe we-Gugraund eCholocho ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho kodwa abanye babantu ababulawelwa izihlobo bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba kwanele mthwakazi olivalelisayo ngutungamili Nkomo
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.